inindi ni Marvelous Mplanganya huye ndichiti hei ino misoro ye na uzedu za anasi chipiri chikumi 6, 2017. Vakafano bata chigaru chemtungamiri we National People's Party amai Joyce Mujuru vanoti ndivo chete vane mukana wakasimba wekuti vaitwe mtungamiri we mubatanidzwa we mapato anopikisa acharwisana nezano PF musarudzo. Mutungamiri we Transform Zimbabwe va Jacob Garivume vanoti chirongwa chavo chekusangana nevanhu chiri kutsigirwa zvikuru zvisinei kuti vanhu vari kuchema nerekuti vari kutyisidzirwa zvikuru kumashonaland central. Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzotaura pamusoro pedambudziko remagetsi munyika uye zvingaitwe mukugadzirisa dambudziko iri. America inoti pane mukana mukuru wekuti mari yechirongwa chepepfa inopiwa Zimbabwe ichawedzerwa gore rinouya. Muchirongwa chelive talk pa The Connection na 8 PM tiri kutarisa misangano iri kuitwa nemutungamiri wenyika va Robert Mugabe vachisangana nevechidiki mumatunhu akasiyana siyana. Kana mchida upinda mchirongwa ichi, kana wakutumira mashoko kustudio 7, ushandisa I WhatsApp pa namba zinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7, tiba teina 7 PM pa masaisa ya noti 909 AM ne 4930 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page redu revoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.